bodi iri rinoshanda richirepresenta rakamiririra hurumende asi hurumende inenge yakamiririrwa navamutuli Ncube. Saka vamutuli Ncube neruzivo rwavo vachipinda pabasa vane zvavakaongororawo nokuti ndakanzwa sekuti temu kana nguva yekushanda kwebhodhi inogona kunge yanga yakwana. Saka vamutuli vakati chimbomirai.
Ko iyo Zimura zvainonzi yakabata chikamu chayanga yakatarirwa kubata ikatopfuurira nezvikamu zviri pamusoro, hakusi kugona basa here kwavaiita uku?
Panyaya dzekutsvagwa nekuwanikwa kwemari yemutero tinoona hongu yanga ichidarika nyaya dzekuti tageti yedu yanga iri papi, tadarika tasvikapa, tadarika tasvikapa. Asi tageti kayo nyaya dzakawanda ndedzekuti mari dzimwe dzaingotsakatika dzichiburiswa nevanhu kunze kwenyika kumabhodha uko chiitika uori zvinoita kuti nyika yanga ichiruza mari.
Vamwewo ndevanoti Zimura inotsikirirwa nenyaya dzouori. Munoona here vamutuli Ncube vachizogona kupedza hondo iyoyi?
Nokuti kana zvichinzi kune corruption yakawanda kumabhodha, kune chii chakawanda kumabhodha, iro bhodhi ririyo rinofanira kuti rikaenda kumanagement yekuZimura, rikaenda ikoko kuexecutive yeZimura rotaura kuti aiwa mashandiro awo haana kunaka, tinofanira kupetsenudza takadai 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 kuti tisvike pakadai.
Saka gurukota rezvemari ndiro rine masimba okubvisa nokugadza bhodhi reZimura?
Ndiro chairo rine masimba iwayo, rina masimba nokuti gurukota rezvemari riri kunzi ndo nhumwa yehurumende. Gurukota Zimura inofanira kunge ichigadzwa nokubviswa nehurumende, asi hurumende ine munhu wayo wainotungamidza pamberi anenge ari iye gurukota rezvemari vamutuli Ncube.